manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yorumirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Hurumende yokurudzirwa kuvhara mabhawa kuti vanhu vasapinde munata isireva nekuda kwechirwere checoronavirus. Vezve matongerwo enyika vopikisana panyaya yekugadzirira kwehurumende pakurwisa coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yairimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kunonzi iri kuita kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira panguva yavanenge vachirapa varwere vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vana chiremba nana mukoti vanoti havasi kuzoita basa kana hurumende isina kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti kushanda vasina hanzu dzekuzvidzivirira dzakakwana kunovapinza panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 icho chakatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe nevamwe vakawanda pasi rose. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vaudza vatori venhau kuti kunzi vadzokere pabasa vasina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakafanana nemagrovos nemamask zvakafanana nekutongerwa rufu.
Saka tatisiso ngatimbomira shoma hurumende iri kumhanya mhanya kugadzisa kuti muzvipatara mane mvura here, vana chiremba zvonzi kuti vadzivirire zviripo here nezvimwe zvakadaro kuti zvavepo here, kana zvavepo machiremba aripo kuti azobatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza studio 7 mushure mekutambira mushini unoshandiswa kubatsira varwere pakufema kana kuti ventilator wapiwa chipatara cheWilkins nesangano rakazvimirira riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe National COVID Action Trust kuti hurumende yabvuma kupa vana chiremba mari dzekushanda kurwisa chirwere checovid-19 uye vati zvipfeko zvekuvadzivirira zvave po. Muri yazororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro nekuda kwechirwere checovid-19 yakagunungunwa kuti Zororo akafa mushure mekushaya michina inobatsira kufema paive kuWilkins. Uye sangano rabvisa muchini uyu rati riri kushanda zvakasimba kuti ritenge mimwe michina yakadai ichaiswa kune zvimwe zvipatara. Vamoyo vati zvipfeko zvavana chiremba zvekuzvidzivirira zvavepo, vakavakurudzira kuti vaende kumabasa vanobatsira veruzhinji zvikuru sei panguva ino yechirwere checoronavirus.
President wedu akatopa instruction vakati vanofanira kuwana inonzi risk allowance, vanofanira kuwana health specific allowance, vanofanira kuwana izvo zvipfeko izvozvo protective clothing iyoyo. Zveprotective clothing zvakatosvika nezuro asi hatiri kuti zvakwana. Takatokurudzira vana chiremba vedu nana mukoti kuti enda henyu kumabasa enyu tanoona zvinhu zvako zvemaallowance zvese izvozvo zvakatogadziriswa zvakatobvumwa hurumende.
Asi vazvakada vati vachatenda maruva vadya chakata.
Kana vachitizvavepo vakazvitenga tinofara nazvo. Chatamirira izvozvo ndezvekuti tichiudzwa isu kuti zvinhu izvi zvavakatenga tiri kunotora apa tichizodai tichizodai. Nokuda kwokuti izvozvi zvanisa zvakajekeswa saka machiremba akamira kuenda kubasa. Asi kana vachitizvavepo zviri apa neapa tikazviratidzwa machiremba ripo tadzokera kubasa.
Vamwe vakoti vanga vachiratidzirawo pachipatara cheHarare Central vachiti havakwanisi kushanda vasina magirovhosi, mamaski nezvimwe zvakadaro zvavanoshandisa mukuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere pavanenge vachiita basa. Zvichakadai, vamwe veruzhinji vakaita sava Love Motor Ruvinga vaudza Studio 7 kuti varambirwa varwere vavo muzvipatara zvakaita seHarare Central Hospital nepamusana pekushayikwa kwembatya dzekuzvidzivirira dzavana chiremba nevakoti.
So takuita problem kuti like izvezvi muzvikoro so vana kutoende navo clinic zvinoita problem. Kuti vanhu varutasi vari kukosora munhu yese angofungwa kuti coronavirus.
Panguva iyo chirwere checovid-19 chapfunya chisero munyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe, hotera yeBronte iri muno muHarare yaburitsawo mashoko ekuti yave kumbovhara mikova yayo senzira yekuchengetedza vashandi vayo pamwe neveruzhinji. Izvi zvinouyawo apo bepanhau reChronicle raburitsa nhasi mashoko ekuti mamwe mahotera ekuVictoria Falls uko kunowanzoshanyirwa nevekunze avharawo mikova yawo. Nepamusana pechirwere ichi, hurumende inoti pane vanhu vatatu vakabatwa chirwere checoronavirus munyika, uye mumwe ndiZororo Makamba uye akashaya nemuvhuro akaradzikwa nechipiri. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere ichi, icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezana pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu reMashonaland West vanoti havasikuwana dzidziso yakakwana yezvechirwere checoronavirus. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumakonde amai Emilia Nyikadzino vanoti havasikuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus, vachiti havana redio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndongo dzauyu vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina redio. Vanhu maredio vakuteerera asi mukufamba kuenda takaenda mumashopi unonzwawo vanhu vachingokurukurawo nyaya yechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiriji yake, yese sabhuku wese anofamba vhiriji yake achizivisa chirwere.
Amai Rosalini Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Kugeza maoko yenyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurungwe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa marevhenesi kumaredhio ematunhu uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinotoshamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisa kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe wamukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo vaivabatsirawo panguva inoiyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhio yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhio ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu Kariba kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo covid-19. Vazhinji havasi kuziva kuti zvochii zviri kuitika. Vati kuti zvotakatire macommunity radio stations dayakanga aripo dehurumende yedonge yakwanisa kurikula sensa mafutizi akasara semarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa marezinesi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Sanyat Mondorongezi Kaduma Eben mfuna ndiwaye koko kuti trade iroro kwataka dzidzisa ma DHC members kana tine tavadzidzisa vana ava fotarisira kuti vazopfuudzo kumberi kusvika kuma health center vachizo targetawo ma community leaders ndokuti kusvika kwasvika kuita kuma reserve ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushishikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumashu wese tikuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare nasi ngozi kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupesana vachiita zvisina nebasa rese kana vadhakwa havachaziva vanokanganwa kuti kuno korona virus saka tikuti mabhawa ese ngaavhare nasi toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tikutaura kuti tioda kutsvaka nzira dzokuona kuti tingareduce tingadiridze sei wanhuwo vanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kuisa zvitanda munzeve vachiramba kutambira kurudziro yekuti vagari mudzimba dzavo senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus, asi kuti vari kumanikidzwa kuita izvi nekuoma kweupenyu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda munzvimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari, asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaizvo ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana, asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazo zvinobva nezvara navana zvikoro zvikavhurwa zvinofizvoti kana kuti tigare kuchikufa ndokupiko veduwe kuti tibude masvii zvakofana kuti tinofa saka kuchikufa ndokupiko hama dzangu.
Mumwe mugari amainyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavirus nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana, asi dambudziko nderokuti tine nhamo, hatina chokupa vana, hatina chokuti tidii. Tinorarama nehand to mouth kuti vanhu vaidi vadye hunge tatengesa, hatina indastiri yatinogona kwanda. Izvozvo tiri kunzi maexamination fiti tope, tofanira kuti tisevenze jutete yakutosvika, hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tikureize mari iyoyo iti kuti vanhu vaidi vaende kuchikoro. Kuti katinotya asi hatina zvokuzvi nekuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paoni pana kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute zadza iroro shumba jereichiuye hayo ungoti hameno zvauya chauya chauya chandira vanhu vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita sava Samson Mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari, vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa zvikasvika tatochinjisa mari tingatofa nenzara manje, nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinzi chichagara pamari, chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nemhepo. Saka zvinovati vichogona kuti kubata chero usingabati mari, saka manje ndinondirege basa manje kandingafa nenzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo siri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende munzvimbo dzeruzhinji dzakaita semitsika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavirus kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuri yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuri kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vakutarisirawo kuvhara mitsika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagarikai Mukura vanoti chirwere checoronavirus chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa, nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu vedu muZimbabwe, hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika, asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana tasangana naro munyika ino yeZimbabwe kana hurumende isina kugadzirisa kuti zofamba sei handioni zvichibudirira chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo
vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi ndakamira Studio 7 Masvingo tini Godfrey Mutimba.
Munyika hamuna kuwirirana pakuti hurumende yakagadzirira here zvakakwana kurwisa chirwere chekorona virus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nevaviri pasi rose. MuZimbabwe mafa munhu mumwe chete mutori wenhau Zororo Makamba uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Asi hama dzemufi dzinoti zvakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuchipatara cheWilkins kunorapwa vanenge vatapurirwa chirwere ichi. Vanhu vakawanda munyika vakakatyamadzwa pave kunzi pave kugadzirwazve zvimwe zvipatara nechimbi chimbi kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Center. Vebato reMDC vanoti zvipatara izvi ndezveshoroma nevakuru vakuru muhurumende. Asi hurumende inoti munhu wese anokwanisa kuendako kunorapwa. Basa rekurapa varwere vecoronavirus riri maoko ehurumende nemakanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nengwe ZANU-PF varigweta vatinomuda Ishe Chinyoka uye mutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vatambori Nyoka.
Tinangoti nguva yatiri ine blessing hatida kunyanya kutaura politics chaizvo maningi asi vatiedze kutaura kuti tese nepatinokwanisa vatungamiri vari pamalevels akasiyana siyana kungava kukanzuru angava matungamiri mameya edu machairpesi nemacouncils angava maminista maMP macouncillers nevatungamiri vepolitics tiati tese tiedze kudhonzerana nepatinokwanisa napo kuti tiedze kuvandudza nekuita zvatinokwanisa kuita. Chinyanya kunesa apa ndechekuti tikuona state of preparedness yedu kunyanya muzvipatara zvedu haina kunyanyomira zvakanaka uyezve nenyaya yekuti tikuona vakuru ndochimwe chinonyanyonesa chekuti tese tinofanira kunge tichidhonzerana pamwe chete asi tikuona vakuru vedu vamwe vari kubuda kunze vachidzoka vachienda kune dzimwe nyika dzine chirwere chete asi tifanira tese kuti tigare pasi senyika tione kuti tingaitese tidhonzerane pamberi tikwanise kumeka shuwa kuti nyika yedu yaprotektwa kudambudziko irori.
Vachinyoka munoona sei mashoko arotorwa navatambori Nyoka?
Ndinoona sekuti panguva yatiri inoyi chinhu chakanyanyisa kunaka ndechekuti tidzore zvigumo zvokutendeka kune vamwe vanhu kuti yorukonwa pakati yorukonwa pakati tishande pamwe pamwe chete nokuvonavo nokukudza zvakanaka zviri kuitiwa. Vamunangagwa vakabuda paTV last week vachianaunsa mamezures okulimita magathering evanhu mamezures zvokuita nokuchenesewa kwenzvimbo vachianaunsa maprotocols akaitwa setting place kuti kana munhu akabatwa nechirwere ichi zvinomutsika. Zvose zvakaitika kusati kwaita munhu kana umwe womuZimbabwe wanganzi une chirwere. Nyaya yestate of preparedness chirwere ichi chitsva hakuna unga achichiziva nyika yose. Hakuna nyika kana imwe yanga iri prepared for this thing. What we need to do ndezvekutoisa misoro tose pamwe totanga kuonesana kuti zvinofamba sei. Chinhu chatiri kuona ndohwavachipai chatiri kuona chakaipa mutungamiri wenyika vari kufamba svita kune dzimwe nyika. Mutungamiri wekunyika vakaenda kune dzimwe nyika takaverenga mapepa apurezidendi vokubotsvana vachiti chimwe chikuru chavakafambira kuenda kuNamibia chaiva chekuti vanoita musoro kamwe chete sevatungamiri vomumusadhasi kuti tobetserana sei mukufamba kwechirwere ichi ndechimwe chezvinhu chavaida kuti vanotaura. Asi chinhu chakashata chatiri kuona ini chinongova chimwe kuti variko vamwe vasiri mutungamiri wenyika asi vanozviti people's president vanomanya kungoti vakava kuti kwaita kesi vodoanaunza zvisati zvabuda naminister of health. Chinhu chakadai izvi zvinoda kuti zvifambe nemachannels zvokuti hazvikonzeri kuhla panic and discondence munyika. Information channel must be one. Vamunangagwa vakakudhara chisati chadovapo vakati no regai kuungana vanhu itai zvinhu zvoita kuti muite vashoma. Zvose zvakakonzera kuti vanhu vatange kutaurira kuti naivedu chinhu chingangovuya kuno ichi
ndozvinobetsera ndoinonzi bringing community consciousness ku problem ikozvino nevakavhara zvikoro kusati kwaita kana one month nyika zhinji dzakamirira kuti vanhu vatange vabvara before vavhara zvikoro ngatiregei kungoshora pose pose nokuti hatifariri munhu vanhu vachafa ngatifokasei ipapo pautoita sei zvinhu zvive zvishoma ikona makotsa anaunza kuti zvinhu zvino makotsa anofanira kuvhagwa most of mabhizinesi omukoti hasi kuitika all those things is government taking action
vatamborinyoka manzwa zvataurwa navachinyoka vari kushora kuti mutungamiri webato renyu akataurawo zvimwe zvine chekuita nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi
ndanzwa zvataura mukoma tino ndavanga vatanga zvakanaka asi vambotaura zvakanaka zvekuti hatidi kutendeka asi ndavona vava kutendeka vana vachamisa mutungamiri webato rino vakaita mavhota anokunda 2 miriyoni vanotungamirira mameya anotungamirira makanzuro akawanda munyika akavanga vataura zvakanaka kuti gatibatei nekushanda tese tinyika kutitarisana nechirwere ichi ndonyaya yakakosha pari zvimwe tichingosiya zvepolitics aside tiite nyaya yekuona kuti chirwere ichi tachitarisana nacho sei sevana vezimbabwe
vachinyoka
kune local government yakasiyana nekunotonga vachamisa local government inofona under minister July Moyo
nengo yezanu PF vari gweta vatinomuda ishe chinyoka manzwa zvekare kubva kumutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vaviri ava vanga vari parunare muHarare vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF vaGodfrey Senengamo nezuro vakanyora tsamba kumhuri yezimbabwe vachikumbira ruregerero nezvavanoti vangadai vakaita munguva yavaive mubato riri kutonga iri vatsenengamo vanoti chikuru chavari kukumbira ndechekuti vana vezimbabwe vavaregerere mune zvavangadai vakakonzera vachiziva kana kukonzerwa nevamwe vavaishanda navo ivo vasingazivi vanoti naivowo varegerera vose vangadai vakavatadzirawo munguva imwe cheteyo ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
nyora tsamba mukoma jonga yandatumira pamasaisai ndichikumbira ruregerero kuvana vezimbabwe zvizvarwa zvezimbabwe kuti pane zvose zvavanoona zvavakanzwa oro zvavanofunga kuti ini ndakavatadzira panguva yandaiva mutungamiriri mubato rezanu PF vawanewo mukana wekundiregerera pane zvakawanda zvinenge zvakaitika zvimwe tichiziva zvimwe tisingazivi kushungurudzwa kweruzhinji rwevanhu kungave kuri kutambudzwa kwevanhu kunyangwe kukanganiswa kweupfumi hwenyika kubiwa kwaiitwa zviwanikwa nemari dzenyika tichiona tichiziva tichirega zvinhu zvichingoitika uye kumbunyikidzwa kwevana vezimbabwe kwataiona kuchiitwa tichizvitendera kuti zviitike ndo zvimwe zvezvinhu zvandaona kuti no handina kwandinokwanisa kuenda kana mwoyo wangu wakaremerwa kudaro
chii chamunotarisira kuwana kubva kuvana vezimbabwe kuburikidza nekukumbira ruregerero kwamaita ikoko
mukoma kandemiri ini ndakumbira ruregerero mukuziva kuti ndine zvinhu zvandakakanganisa uye zvandakabetseredza mukukanganisira vana vezimbabwe pamwe chete nenyika yedu kuti tisvike patasvika nhasi nyika asi handikwanisi kuudza vana vezimbabwe kuti vanofanira kundiregerera nekuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vachiona kuti handikodzere kunge ndichiregererwa asi ini chaiva chikumbiro changu chekuti vakwanise kuzviwanawo mavari kuti vakwanise kundiregerera nekugamushira shoko rechikumbiro chandiri kuisa kwavari
ko remangwana renyu rakamira sei mucharamba muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti vamangosiya zvese nezvematongerwo enyika
mukoma jonga handikwanisi kupindura izvozvi pari zvino hangu ndanga ndiri kungotora nguva yekuti ndipfuurire mberi nekurwa nedambudziko rehuori ugevha umbavha neukopokopo watekeshera munyika yedu yezimbabwe saka panguva ino ndo zvinhu zvandakatarisana nazvo kana ndiine kumwe kufunga kwandingazoita maringe nekuti ndofamba sei mune zvematongero enyika aiwa ndichazenge ndichizivisa vana vezimbabwe asi pari zvino ndambotora befu ndichambomhanyisana nenhau yekurwisa huori neumbavha huri kuitika munyika yezimbabwe
avo vanga vari vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF Youth League vaGodfrey Senengamo vari parunare muHarare. sangano Citizens Initiative ratanga chimwe chirongwa cheGoFundMe chekuunganidza mari ichashandiswa mukubatsira vana chiremba navana mukoti munyika mukurwisa chirwere checoronavirus. Murongi wechirongwa ichi paFreeman Chari vauza Studio 7 kuti vari kufara kuti vatounganidza mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Asi vanoti vakatarisira kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Sema Citizens tava ne experience yokuita tichibatsira. Tingakwanisa here chekutanga kunobatsira vana chiremba na mukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana. Iko zvine zvindo chirongwa chatasimudza chekuti tikwanise kudaro kana tikakwanisa kubatanidza mari yakati tinopindawo mune zvimwe zvinenge zvakati wandei wose sekubatsira even nekuona kuti pane zvimwe masupplies anodiwa here kana zvinomwezwa na ventilator zviri kutaurwa kuti zvinokwanisa kuwanisika ikuwanika here toona kuti tingabatsirawo sei ipapo.
Nyaya yehuori ndeimwewo nyaya yanetsa munyika. Pamunoloncha zvirongwa izvi munozivisa vanhu sei kuti mari yavo yakashandiswa zvakanaka?
Isusu zvatinoita ndezvokuti chinhu chese chatinoita tinoda kuti munhu wese azive zviitiwe pajekerere. Zvizhinji zvacho tinowanzo kuti onai izvi ndo zvataita makati pamari yakati iyi yamuri kuona apa tikanotenga izvi nemari yakati hatina kuisa makapu mukanobvunza munhu uyu anokuzai takatenga nemari iyi tikanosvitsa up izvi ndo zviripo.
Kana munhu ane chido chokukupa imari munobatika sei vanofanira kuenda kupi?
Vanenge vane makadhi akaita seVisa, MasterCard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda paGoFundMe. Vakaenda paGoFundMe vanongosecha kutsvaka kuti Zimbabwe COVID Citizens response vanotiwana. Kana kuti vakaenda paTwitter yangu @FreemanChari vanondiwana. Vanogona kuenda paMagaisa vanotiwana ipapo. Kana muri muZimbabwe mari iri kupinda muakaunti yeboard member ari board member yedu vanonzi vamahohoma vanongotumira pa 263777078387. Tichagadzisa kuti tione tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ekuEcoCash. Asi iko zvinezvi ndo zvatiri kuita, asi tine spreadsheet ratinoragidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero.
Avo vanga vari vaFreeman Chari, mukuru weCitizens Initiative, vachitaura vari parunare kuOhio naMike Hove weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi takatarisa chirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yorimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vamwe vokurudzira hurumende kuti ivhare mabhawa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vezvematongerwo enyika vokandirana nyoka menyu panyaya yekurapwa kwevanhu vane chirwere checoronavirus. Taba tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anoko ni kaine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.